Tiri kutambira mashoko anoita saanoti vanhu vazhinji vakarohwa namafaifi eban pabhoda yanga iri nyaya yekuti they overstayed in South Africa and that automatically attracts such kind of a ban. But asi apa decision yokuita izvozvo havana kutarisa chokwadi chiripo chokuti vanhu vava vasingachakwanisi kufamba nokuti bhoda rara rakavhakwa. Vamwe vava vakaenda havo kungonozvitengera havo chikafu chavo vachida kuti vagodzoka, asi mabhoda akavhakwa kana pasina anotenderwa kufamba. So inyaya inofanirwa kucherechedzewa yekuti haungapani chimunhu nenyaya yokuti wakona kudzokera kumusha according to days akapuwa pabhoda nebhoda racho mavhara. This is a crisis, a pandemic which nobody has control over. So they can't turn around and still apply marules ekuti madays atakakupaya apfuura. Koma baida kuti vanhu vadzokese iwo mabhoda acho anga akavhakwa. Saka inyaya yatechiti inofanirwa kucherechedzewa iyoyo iganziriswe kuitira kuti vanhu vasapanishiwa papasi tingatendeki kufambiwa endiwe mabhoda anga akavhakwa.
Saka mboita sei nenyaya iyi vadhuve?
Zimbabwe Israel Forum ichiri kuzama kuti understand from the South African government kuti how kuzvambomira sei zvabva nepi zvamafaivhi ebhani. Ivo vanhu vakakumbira a safe passage back home to actually being locked down in Zimbabwe than here vava vasina masafe nets.
Imimi sesangano reExiles Forum, munoda kuti hurumende yeZimbabwe iite chinyi apa?
Of course, Zimbabwe government might not have any powers to actually engage the South African government in here. Nokuti it is up to the South African government to decide kuti vanotendera kupinda munyika yavo ndiani. Saka Zimbabwe government handioni ichinge ine rubatsiro rwaingapa on behalf of their citizens, nokuti it might be actually tantamount to interference yema customs regulations avo. But asi tinoshushikana nedecision yakaitwa iyoyo yokuti vanhu vapuwe ma5 travel bans.
Sei muchidaro, titsanangurirewo?
Achapa kuti mukushushikana imomo mukuva desperate kana voda kudzoka zvavo, zvinoengareja kuti vanhu vachioita mabhoda jampas iwo vanhu vava nemapasipoti avo.
Saka motora gwara ripi apa? Modini?
Saka tanga tichiisa chikumbiro kuhurumende yeSouth Africa kuti dai zvabvira vava vasungunura mwoyo wavo vakakwanisa kubetsera maZimbabweans nokusavapa ma5 yebhaniwo vakavabvumira kuti vadzoke zvisina bongozozo.